tikarira matare mwari we ona iwo tinofara kuti imi muno ndinzvengesa hey zvansinga zivevo nezvansinga one mwari we nezvakava
Congratulations, kune vanovimba nemi mwari. Havanyadziswe, havanyadziswe, havanyadziswe.